Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24/2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nebepa nhau reHerald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastand kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa nhau reHerald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu, vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro, asi pane pasina mapepa eema, zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei, isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatsiridza mukati mecity of Harare kuti dai zvanzvibvira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro, zvinoreva izvozvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magraund ebhora evana kana nzvimbo dzakarizevherwa machechi nezvikoro, vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kuMelbourne, tikabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kuBoredale nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kudzanchibhadhara ismarki 60,000 US dollars.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora, vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare, asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje manje. Saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti, inyaya yemupedzanhamo. Tainzwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika, asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa, zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons, vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvisiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kuchoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare iri kutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedzanamo. Sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedzanamo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa, zvakaita sana Unifriends Market ndiro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza. Mbedzanamo pairi zvinezvi takumbira vekanzu dzatakakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata isi akatemurwa pavanhu pavaiita mhirizhonga dzavo, uyezve kumuita shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara ukanzuro. Tinoziva kuti mbedzanhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedzanhamo ichavhurwa mazuva anotevera.
Vanga vari munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa Muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore, vanovakanzura weward 16 muHarare, vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzura, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongwa apply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister of government inogavhene kuti kanzera anowana sei residential, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stands or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary achangapuwa nekanzuro.
Ko, vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount masenior management, makanzuro officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald, vari Herald hazvishamise, ndomaitiro aro, ndomaonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro ora abira vagari, munhu iyeyo kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidza kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutarira process, apuwa lease iyoyo ilease ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo, waviolata lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedzanhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya ine chokuita nemupedzanhamo, makoronyera vari politically connected ndiwo vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane table mupedzanhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangarai kumapurisa, endai kuZRP, endai kuzaki, vanhu iye vadini vasungwe. Handokuwana table kumupedzanhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kuStudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete, uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva reKrisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganhu, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matrack zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitswa. Saka matrack awedzeresa mitsara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika pamakambanisi zvokuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi vanonoka kuburitswa. mumabasa. Saka ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBadebridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha rePlumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka rePlumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha rePlumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha rePlumtree, nyangu zvazvo pamboita dambudziko resystemu yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBadebridge ndo rinenge rineke dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda Border Post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes Border Post hapana vanhu vakawanda. Saka iBadebridge chete rine vanhu vakatowandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo, vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro richange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Rigaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru tichitarisa maChristmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji vanova vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Ini ndauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaite anove ane 13 years. Ende chishwiro chake chachiri chekuti aende kuboarding school, akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chishwiro chakaitwa nasekuru vake baba wababa vake vasati vashaya gore rakapera. Ndo dambudziko ratinaro. Tavaona vairo ngomi sozi mwazawana adika ni washitari sroku jigoma keke kujigatuno naka kupeko embe nyowani nezwa kasi ya nasia
Parijino jija varu kushuwira muri ya muri kutawara kutijina jina kumira shakanaka
varu kushuwira kuwene mbachika u the Christmas chikafu uya shikari ni masiku ufise gore rino uya
tombo tarisa nyaye gore rino uya mariru kudiwa imari yaka wanda si uye shenige chibada ya ani
Mskana mkura ni 8 units arikuda kuma around 1300 i 1300 United States dollars uyu arikuenda form 1 then uyu arikuenda grade 4 arikuda kuma $200 ikuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza kwoita wekupedzesera ane 4 years arikuda tongo 200-150 kuti aende kucrash kunotango ECD 1 nemainfo mano so
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
taiti hurumende ngaipe vanhu mabasa ndochekutanga uye zvekare ngavape vanhu mukana vanotengesa nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi pavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire mararamiro aitwa nana baba vede kuti taizoti vanopuwa bhonasi Christmas tinenge takagadzirwa zvakasiyana siyana ndomatarisiro atiri kutoita tikutotarisira kuti zvinge zvakatoimprova pane zvazvaive kare kwete kuti zviite wese sezvazvave iko zvino
vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi
vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatowo parunhare runoti +263 78 072 1978 +263 78 072 1978
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanenge vachida kubatsira tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka Happy New Year tosangana zvakare mugore dzva rinotevera
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Raka uisa matambudziko akati wandei ane kusuwa kwakawanda kutanga takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa yatinoti pre-trial detention kusanganisira vekunyatsime varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi zvinove zvinhu zvatinosvora zvakanyanya kuti hazvifani kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokirasi igore rekuti varombo vakawedzera kutambura vapfumi vachiwedzera kupfuma asiwo udzvanyerere uchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma
ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa
takaona kuiswa kwepvo bill iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende zvinonyanyosuwisa zvakanyanya takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira freedom of association and assembly zviwedzera kurambidzwa takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekukura hunda aiswa kunana Bhalakwe takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemazidzi
zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022
taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro kutanga dzekugadzirira maelection vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections edu 2018 taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections zvichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negagava rakanyanya vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa NDS1 taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kwekuiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa, zvipatara nezvimwe. Taitarisirawo kuti reengagement yedu haichazove yepamuromo, tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations. Taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizeni yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana. Zvinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu, tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita, varombo vazhinji vari kuatadza. Chanjanyatanya ndinotarisira in short wanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe, hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke, tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection.
Iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wenew crisis in Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende. Zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemumwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara.
Pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa. Hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics. Kana tikatarisa section 67 yeconstitution, inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika. Hurumende yezanupf iri kuda kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neava, tiri kushanda neava. Hakuna munhu anga achiita lobbying yekuti zanupf yega ibve, asi iyo zano inoziva kuti yakundikana, saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti arikuda kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa.
Ko gore ra-2023 zvii zvamungatarisira?
Nezvishuwo zvakanaka zvegore ra-2023 zvatinoziva kuti hazvite zvakazadzikiswa. 2023 tichaona vanhu vachipondwa. 2023 tiri kuona vanhu vachiwedzera kushaya marights. Tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti hatisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo, hatisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care. Saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro, vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa.
Manga makateerera kumutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaobet masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Muchikamu chedu chemitambo. Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari. Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino.
Vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere checovid-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno.
Kisimusi kuindiro mashuru ndiwe zhira inenge tichingofarawo tiriko kumashuru kusiuri vanenge tichicelebrati zvakare kucelebrata mukombe wangu.
Vamwewo vakaita semuraridzi wenhabvu vabatai vepagedhe Chenjerai Dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ngatarisa basa ratinoshanda here, tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu, asi pachristmas apa ndinenge ndichifara hawangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefamily yangu tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo ne kuhama ne shamwari.
Kanguwa ino istrukuti pa Christmas tenge tichi rerutsiro watambi wedu tichiti ndiongwa yekuzorora saka tina encourage tinoti active rest vanawo maprogram vanenge vachiita asi kunyanyanyanya zvepa field tirikuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspenda all time nevamwe wavo saka Christmas yedu inenge yakatinyararei.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemidhuvet Farai kana anochedzwa kunzi kudo mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu nderekuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascoutwa une vakati scouta saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyu anoenda kuenda kuve netarenda redu uyu anenge ari ane tarenda redu saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu isichangopedza tingori pamba nevana nofunga tichangogochoka nyama kemari shoma shomawo nekuti mafizi zvakaoma gore rino mafizi akatiwandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvongwe yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa nhau reHerald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reHerald ndezvemugotsi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganho yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro tichikushuira kuti muve nezoro rekisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika.